Apples at TC. Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 12 ndira 2022. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino izviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri weMDCT vaDouglas Monzora vanozivisa Zimbabwe Electoral Commission kuti ndivo vega muridzi uye achashandisa mazita ose ane MDC mukati. Mapato anokwikwidza anokurudzirwa kuti musarudzo atambire vanhu vanodiwa nevanhu kwete vanodiwa nebato. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanokurudzira veruzhinji kuti vatsigire mabhiri ekupa veruzhinji kodzero dzekuvhota zvakakwana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bato rinopikisa reMDCT vaDouglas Monzora vanyora tsamba kuZimbabwe Electoral Commission ZEC vachizivisa kuti ivo chete ndivo muridzi uye vane mvumo yokushandisa zita rekuti MDC, vachiti hapana umwe ane mvumo yokushandisa zita iri kunyangwe rakabatanidzwa nemamwe mazita. Vamonzora vati mazita ose emapato anosanganisa MDC 99, MDCN nemamwe ane MDC mukati mawo kusanganisa MDC Alliance ari pasi pavo. Mugwaro ravo kuZEC vamonzora vati vatungamiri vebato ravo vachabvumidzwa kutambira nekuzivisa ZEC vamiriri vebato ravo vachakwikwidza musarudzo pasi pezita reMDC nemamwe maMDC ose aripo, ndivo vamonzora mbune. Semutungamiri webato ravo sachigaro vebato ravo vaMorgan Komichi, munyori webato ravo amai Paulina Mupariwa nemunyori wezvesarudzo vaGandhi Mudzingwa vachiti hapana umwe ane mvumo yekuita izvi. Taedza kubata vatungamiri veMDC Alliance inotungamirwa navaNelson Chamisa tikatadza, uye pane uyo atakwanisa kubata taudzwa kuti iyi inyaya yevakuru vane basa rekuchengetedza bato. Imwe nyanzvi mune zvematongero enyika ichishanda yakazvimirira vari Joyce Ngwenya vari kukurudzira utungamiri hwemapato ezvematongero enyika achakwikwidza musarudzo yekutsiva nhengo dzakadzingwa mudare reparamende ichaitwa musi wa26 kurume kuti husiyane netsika yokuisa vachakwikwidza musarudzo vavanoda vasingatevere zvido zvevanhu vachavhota musarudzo iyi. Vangwenya vanoti nyaya yokuti vakuru mumapato vanomanikidzira vanhu vasingadiwe kuti vamirire mapato musarudzo yagara ichikonzera kuti vanhu vazopedzisira vovhotera vebamwe mapato kana kusatopinda musarudzo zvachose senzira yokuratidza kusafara kwavo. Vanoti bato reMDC Alliance rinofanirwa kupa mukana kunhengo dzakadzingwa muparamende neMDCT kuti dzikwikwidze zvakare sezvo dzakadzingwa dzisati dzapedza nguva yadzo zviri pamutemo. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakazivisa kuti sarudzo iyi ichaitwa musi wa26 kurume gore rino, uye pane zvigaro makumi maviri nezvisere zvichakwikwidzwa munyika yose. Ngati nzwei hurukuro yaitwa na Jonga Kandemiri we Studio 7 na vangwenya.
Kana takanangana ne Batori MTC Alliance achifangwe kuzvisineta Jonga nokuti pane vanhu vakabviswa vakaitwa recalled vakadaidziwa vakabviswa muparliament. Saka zvino mutsindo kana vanhu vacho vakabviswa vakadzokera vari ma candidates zvisinei nokuti zita ravo rinoshandisa nderipi nekuti ndo vanhu vakagara varipo hazvinganyanya hazvo kunetsa asi zvingangodaro kuti pane vamwe vakashaya tingangoti semuzvare Miriam Mushai vakashaya ndo pazvinozonetsa kuti vatungamiri vesangano vanogumira kunge vane vanhu vavanoda asi matauro aitwa navachamisa ndekuti vachasarudza vanhu vanodiwa nevanhu singaziye kuzi anopefo paitwa makwakatano paprovincial election asi chokwadi vachinga kuti zvingangodaro kuti vatungamiri pane vavanoda zvangonakawo kuti vanhu vasarudze munhu wavanoda nokuti ndo vachavhota.
Mataura emi Batore MDC Alliance vakanga varipo vakabviswa pazvigaro vari vamuri kutarisa kuti vanofananga vachingodzoka vachikwikwidza asi uka kunenge kune vamwe vagadzirirawo kuti vanga vachipindawo muzvigaro izvozvo.
Ichokwadi kana zvakadaro hazvinetse nekuti kungodzokera kamustructure macho vongotiwo vanhu vari mustructure vanenge vachidani nekuti mukoma juma zvagara zvichiitika makore ega ega kana vakangoisa vanhu vasiri kudiwa nevanhu kuda kuzano kuda kuMDC Alliance kuda kuudzapo kuda kuzano ndonga ava vavhoteri vanhu vacho ndofunga sevanhu vakadzi vakadzidza vakaenda kuchikoro ngavadzidzewo nehistory zvakaitika zvacho zvinoitika hazvo dzimwe nguva kuti vanhu vanodiwa nevanhu havana makapasiti yacho havana maresources asi zvive zvakuda consensus kusva kuti vanhu vanosarudzwa vange vachikwanisa kuti vamiririre vanhu vavasarudza hazvinei nokuti urubato ripi vanhu ngavasarudzwe necapacity kwete nokuti vanogona kuimba maslogan chete.
Totarisawo nguva iripo kubva nhasi kusvika nguva ichaitwa sarudzo inguva ingakwanira here vanenge vachida kuti vange vachikwikwidza kana mapato ezvematongerwo enyika kutsvaga rutsigiro?
Apo ndo pakaposheka nyaya yacho nekuti ngatirangarirei kuti mabyelections akanonoka aifangwe kunge achiitwa 90 days after vanhu vabviswa muparliament asi nengari kuti hurumende ndezeki vaitaura nezvedenda recovid zvakazozikanwa hazvo asi ndofunga kuti nini mapato kana ari mapato agara ari serious nenyaya dzepolitics vagara vane vanhu vavo vavangava vakatarisira uyezve mavoters akagara akagadzirirawo asi tongozivakuti zeki akatadza kuti nyorese mafirst time voters sokuona kwangu ndofunga time yacho ishoma asi nenge ari kuti by election iri muconstituency kana muward handifunga kuti ngatora nguva kuti mapato anga achizivisa vanovhota mapromises nezvitsidzo zvaangange vachida kuti vange vachigutsa munharaunda mavo.
Zvimwe zvamungakurudzirawo vemapato ezvematongerwo enyika vachakwikwidza musarudzo idzodzi dzeby election vangwenyu?
Chokwadi chiripo ndechokuti vajonga hatide mhirizhonga bumbiro remutemo redu rinobvumidza kuti vanhu vaite misangano vasangane vamwe vachikurukura mumapepanhau mapublic broadcast edu muzTV saka hurumende ungaite uchidzidza zvakaitwa kuzambia nedzimwe nyika ngavangovuregera vanhu vangoita zvavanoda vachikampeina mapatowo ngavazvibate tinoziva kuti pane chigumbu vamwe vakagumbuka vakatorerwa mazita asi ngatiratidze kuti tadzidza tabudirira uyezve tatarisa mberi neshure kuona kuti titova kuti zvibatewo kuti sarudzo yedu inge ichitarisirawo sesarudzo yakachena.
Nyanzvi mune zvematongero enyika ichishanda yakazvimirira vari Joyce Ngwenya vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Vatungamiri venyika dzekuchamhembe kweAfrica kana kuti SADC vari kuita musangano wechimbi-chimbi muLilongwe kuMalawi vachizeya mamiriro akaita zvinhu kuMozambique. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Pano wemazuva maviri wakatanga nezuro Zimbabwe ichimiririrwa nemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga. Musangano uyu wakatanga nekuita musangano wechimbi-chimbi weSADC Troika uchizeya mafambiro ari kuita zvinhu muMozambique zvichitevera kutumirwa kwakaitwa mauto kuMozambique kuitira kuti amise mabasa evanopfurikidza mwero. Musangano uyu waikokerwa nasachigaro weSADC Troika uye vari mutungamiri weSouth Africa vasirura Maposa. dzimwe nyika dziri mutroika dzinoti Botswana neNamibia. Asi mutungamiri weMozambique Vasilipe Nyusi vakapindawo mumusangano uyu sezvo vaifanirwa kuudza SADC Troika mamiriro akaita zvinhu munyika mavo. Pamusoro penyika idzi, SADC Troika yakanzwawo kunyika dziri kubatsira Mozambique kuitira kuti zvinhu zvigadzikane. Vachiwenga vari kuperekedzwa kumusangano uyu negurukota rezvekunze kwenyika vaFrederick Shava pamwe negurukota rezvekudzivirirwa kwenyika amai Opa Muchinguri Kashiri. VaRamaphosa vakati utororo huri kuitika mudunhu reCabo Delgado idambudziko redunhu rose uye hunodzosera kumashure budiriro yakaitwa neSADC makore makumi mana adarika. VaRamaphosa vakati mauto akatumirwa neSADC akaita kuti pave neruyamuro rwuri kuenda kunzvimbo dzine kusagadzikana muMozambique. VaRamaphosa vari kutarisirwa kuudza musangano mukuru weSADC nhasi zvakabuda mumisangano yavakaita iyo vaikokera nezuro sasachigaro weSADC Troika. Musangano wanhasi uchange uchikokerwa nasachigaro weSADC uye vari mutungamiri weMalawi vaLazarus Chakwera. SADC inotarisirwa kubuda nezvisungo pamamiriro akaita zvinhu muMozambique. Kuenda kwavachiwenga kuMalawi kwasimudza mibvunzo yakawanda. Mutauriri weMDCT vaWitness Dube vanoti kuenda kwavachiwenga kuMalawi inyaya yakanaka sezvo vachifanirwa kuwana mukana wekumiririra nyika.
Nyaya yekuti mutevedzeri wemutungamiriro wenyika ndiye ari kunomirira Zimbabwe inyaya yakatonaka zvachose, nekuti vatungamiriri vedu vese kana kuti makurukuta edu ese anofanira kunge achiwana mukana iwo wekumiririra nyika pane zvimwe zvikamu.
Vadhuve vanoti sezvo nyaya iri kukurukurwa iine chekuita nehondo, vachiwenga ndivo vakanyatsokodzera sezvo vaive mukuru wemauto.
Tozotarisa kuti nyaya yacho iri kubatwa inyaya yesecurity yekuMozambique. Tinoromba rakanakawo nekuti vachiwenga vanga vari mutungamiriri wemauto munomu muZimbabwe. Saka ndiwo munhu chaiye chaiye angatobetsera kuti ape mazano kana kuti ruzivo rwakazara nezvekuti nyaya idzodzo SADC ingadzibate sei.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya vanoti kuenda kwavachiwenga kumusangano weSADC mucherechedzo wekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muhurumende sezvo vave kuratidza kuti vane simba sezvo zvisati zvamboitika kuti mutevedzeri wemutungamiri wenyika apinde misangano yakadai.
Chokwadi zvinoratidza kuti pane kusagadzikana, nokuti tinoziva kuti makore ega ega adarika vamunangagwa vanga vachitomhanya kukwira ndege kuenda kumisangano iyoyi. Saka tingangoti pane pfungwa yokuti sarudzo dzaiitwa dziya dziya dzemaprovincial elections dzakazonyanya kuvapatsanudza. Aindotoona isi chokwadi kuti apa zvinenge zvava kutonzi aiwa reka timboratidzawo masimba edu nekuti takabatsirawo kubvisa vamugabe.
Asi mutevedzeri wegurukota rezvekuburitswa kwemashoko vaKindness Paradza vanoti hapana chinoshamisa kuti vachiwenga vaende kumusangano weSADC sezvo vakatumwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, avo vanogona kutuma chero gurukota kuti rivamiririre.
Mukuru wenyika president wedu vaMnangagwa vanogona kutuma mutevedzeri wavo kana umwe minista kuti anovamiririra magungano rakaita sairoro rekusatiki. Hapana chinoshamisira.
Sangano reUnited Nations rinoti vanhu vanopfuura mazana manomwe ezviuru vakatiza misha yavo mudunhu reCabo Delgado uye mazana nemazana evanhu vanonzi vafa mumhirizhonga iri kuitika kuMozambique. Ndakamirira Studio 7 muChinoyi, ndini Nunurai Jena.
Tarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Nhasi hurumende ichaita musangano nevashandi vayo kukurukura pamusoro pemihoro yevashandi avo vanoda kubhadharwa nemadhora ekuAmerica. MuNewsday, mazana nemazana ezvizvarwa zveZimbabwe zvinodzidzisa muzvikoro muSouth Africa zvinonzi zviri kunyorera kuti zviwane magwaro emunyika iyi yeSouth African Educators Council Certificate kuti vasadzingwa munyika iyi mushure mekupera kwemagwaro avo eZimbabwe Exemption Permits. MuNewsday makare, vagari venzvimbo yakatenderedza Kariba neGande neLuunga muBinga vari kugara vakabatira ura mumavoko zvichitevera kupondwa kwevanhu vazhinji nevanhu vasingazikanwi. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Vanani vashamarari veStudio 7, tinokutendai nenhau dzamunotipa. Zita rangu ndinonzi Igwe Chirandu muHarare. Nhasi nauya ndiri kutaura nezvayo ndezvakataurwa namutauriri wedzidzo vataonga ndoro. Hongu tinotenderana navo pakuti tinofanira kuona remangwana revana vanofanira kudzidziswa. Tinofanira kuona remangwana renyika vanofanira kudzidziswa. Vakataurazve nenyaya yekuti teaching is a calling. Yes, zvose izvi kwavari semunhu handingazivi zvangu kuti vane nzara yakafanana here nevamwe vanhu, asi ndichizvitarisira ndiri kubazi remaunions vanomirira vashandi. Kazhinji kacho anoguta haatarisi ane nzara, anoona sekuti vari pa same level, zvinhu zvakangonaka. Saka zvekuti anzi ecalling intonasoziva kuti kucalling kunonyanya kutaurwa nezvecalling kuchurch, kumachechi ukoo, kumadzesondo ndokunotaurwa nezvecalling. But ukatotarisa futi kuchechi kwacho ikoko, calling yacho yanga iriko kare. Mazuva ano kuti mufundisi kana kuti mukuru wechechi anzi ungori kucalling, haana chaanopiwa kana kuti love offering yaanopiwa kana chaanongopiwa kadi, mwana wako anorarama sei, iye anorarama sei nezviriko mazuva ano nemamiriro akaita kunze.
Pastudio apo mwakaita wanana mukoma Jonga nana mukoma Hwande, totenda nebasa remunotipa apo, news dzakanaka dzegusa ruzhinji. Inini ndiri kutaurira hangu baba Chamisa kuti ngaaone zvokuita, ngaaone mhandi dzatotanga kaidzi ana Mwonzora. Atotanga ana Mwonzora kuti tode kuti MDC Alliance, UIT MDC Alliance haizikani, inozikana MDCT. Saka mwakuona manje kuti akude mutupo wedu tiri kufambe nawo. Saka baba Chamisa semunhu mukuru plus semunhu wevanhu ngaasavhunduke chati kwati. Ndiri kuti una baba Chamisa ngaagadzirise nyaya dzezita, sarudzo dziite, zvinhu zvese zvaakirikite kuti vana Douglas vasawane chanza. Ndo zvendinotaura kuna baba Chamisa, ndatenda nditumira joke paSouth Africa.
Pamusoroi ndidhivha paJohannesburg, ndidhivha paJohannesburg. Ndine mashoko maviri matatu kuna vamonzora. Kuna vamonzora munodirego kuvhiiswa katiyo, kumadirego kuzorwa madhaka musina kutamba nawo, maangoti kwati kwati nemukomana uyu kana nemudhara uyu uchida zvenyu kusvibiswa. Ko iwo mweya wacho unoenda kuti mutize kwakanaka muchienda kwakaipa, mweya rudzii? Wo mweya wekuzadza dumbu muri mumwe chete. Saka imuchitarisa munoti zvizvarwa zveZimbabwe zvese hazvitooni, hazvione matakana namuri kuita. Ukuru wacho munohuda huchiteerwa nani? Aya Monzora, ndiani anoteera ukuru hwenyu? Munoti makarasike. Zvinhu hazvisi kusaunda izvi, hazvisi kutombosaunda izvi, zvinoyava kuti politics dzinedze chitsotsi dzeidzoko dzakadumbu kenyu muri one, but rudhende rwese ruchifa nenzara.
Apo apo Studio 7 wawande, murisei. Ndichatenda kuJoni, murisei mwawande, harisei vamwe kuri siko ku kumoro saichiti mamuka 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 ile wana mukoma junga parse pa studio 7 wana mukoma tanunoka andi ili se studio 7
makadi we studio 7 nemose makatere ine ndinoitwa Paul Alberto ndinobva pauzumba maramba pfungu nyaya yakataurwa navamonzora takainzwa yakanaka pakutaura kwavo nokufunga kwavo asi ivo kana vanga vachiti vane mwoyo nechido chekuti mhuri yezimbabwe igare zvakanaka sei vakarikowa maelected MPs and councillors vakagadza vavo vavanoda nhasi uno ndopwanyirwa misika zvisina kana notisi yekuti chimbobvisai apa nekuti pamakavakira matakishop yenyu nemisika yenyu hapatenderwi nehurumende yenyika kana vari macancellors ane mwoyo yekuti mhuri yezimbabwe igare zvakanaka saka vamonzora ngavambokanganwa kuna president chamisa ngavambokanganwa
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zvakaitika mumitambo yeAfrica Cup of Nations kuCameroon nezero chipiri. Algeria 0, Sierra Leone 0. Nigeria 1, Egypt 0. Sudan 0, Guinea-Bissau 0. Mitambo yanhasi chitatu yakamira seizvi. Tunisia ichatamba neMali. Mauritania ichatamba neGambia. Equatorial Guinea ichatamba neIvory Coast. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nemutevezeri wavo amai Kamala Harris vakashanyira dunhu reGeorgia nezuro vachikurudzira kuti dare reparamende yeAmerica kana kuti Congress ipasise bhiri rinopa vanhu vose kodzero dzekuvhota. Matunhu mazhinji muAmerica ari pasi pemagavhuna ebato reRepublican Party ari kudzika mitemo inogoshesera kuvhota kwevanhu vechitema nemamwe marudzi asiri echichena. VaBiden vakati vanotsigira kupindudzwa kwemutemo wavanoti unopa simba kuvanhu vashoma mudare reparamende kuti vatadzise vazhinji kuita basa ravanenge vatenderana mudare iri. VaBiden vakati kana vanhu vakatarisa zviri kuitwa uye nemitemo iri kudzikwa nebato reRepublican Party mumatunhu eAmerica zviri pachena kuti bato iri harisi kufamba nenguva. Vanodzidzisa kutapa nhau paIndiana University mudunhu rePennsylvania muzvinafundo Stan Mukasa vanoti dunhu reGeorgia rinokosha kuna vaBiden nokuti rakavavhotera rikazovhoterawo masineta maviri akapa bato ravaBiden simba rekuita zvizhinji muparamende pasina rubatsiro kubva kune bato reRepublican Party. Ngatinzwei vachirondedzera.
President Biden nawa Vice President Harris vari panzvimbo yakaoma chaizvo. Zvavari kuda kuita makata chaiwo ngekuti maRepublicans muSenate vari kuita zvimhinga mpindi zvezvirongwa zvida kuitwa navaBiden. Zvino vanhu vari kunhingike kuGeorgia vakabatsira vaBiden kuti vahwine vari kuti ivo hamusi kushanda zvakasimba kuti kunzwe kuvota kune vanhu wese ngekuti maRepublicans kuGeorgia nekune dzimwe mastates vari kuunza mitemo ichazoita kuti zviome chaizvo kuti kunyanya vanhu vatema kuti vavhote paAfrican American. Saka wari panzvimbo yakaoma chaizvo.
Sokuona kwenyu profesa, chakakonzera kuti vaBiden vaende kunotaura nyaya yemavoting rights kuGeorgia chii? Isu tichiziva pane matunhu mazhinji muAmerica ari kuitawo mitemo inogozhesera vanhu vatema nevamwe vechirudzi kuti vakwanise kuvhota.
Kune zvinhu zviviri. Chinhu chekutanga ndechekuti Georgia, vanhu vekuGeorgia ndivo vakavhotera mavhoti mairi muSenate akazopa maDemocrats. Handingaiti zvavo majority rubber, asi simba rekutonga Senate. Georgia yanga asina mbuwane vanhu vemaDemocrats maSenate kwemakore mazhinji, asi gore rindiro rapfuura iri muna 2020 vakazozvikwanisa izvozvo. Rakanga riri basa rakaoma chaizvo nekuti Georgia ndiyo mastate aekusouth aiwanzoshungurudza vanhu vatema chaizvo. Ndochinje kutanga ichi. Chinhu chechipiri, Atlanta, Georgia ndo kumusha kwaMartin Luther King akanga ari mutungamiri wekurwisa kuma 1960 maruramiro ekuvhota emaAfrican Americans. Martin Luther King akangofanana naNelson Mandela kuSouth Africa, munhu anorespectwa chaizvo. Saka ndo zvinhu zvizvo zvakaita kuti waende kuGeorgia.
Makatarisa mberi uku, profesa, munoona sekuti vachabudirira here vaBiden namabhiri avo evoting rights avo?
KuSenate vabva maita mangange ngekuti mutemo wemuSenate unoti iwo kuti mavhoti waya abudirire kunofanira kuva nemajority ye-160. Sezvo munoziva muSenate vari 50-50 maRepublicans ne-50 maDemocrats. Chinozopa maDemocrats simba ndechekuti Vice President pamutemo anobvumidzwa kuvhota nemaDemocrats, asi vanongovapa majority ye-51. Kuti vave nemajority ye-60 vanoda kuti kuve nemaRepublicans 10. Saka hapana kana muRepublican mumwe chete zvake achavhotera kumapolicies aBiden abudirire. Ndo dambudziko guru riripo ipapo. Saka handioni zvichibudirira.
Avo vange vari vanodzidzisa zvekutapa nhau paIndiana University mudunhu rePennsylvania muzvinafundo Stan Mukasa vari parunhare kuPennsylvania neStudio 7.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu www.voashona.com kana paFacebook page yedu yeVOA Shona.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Mutungamiri weMDCT vaDouglas Monzora vanozivisa Zimbabwe Electoral Commission kuti ndivo vegamuridzi uye achashandisa mazita ose ane MDC mukati. Mapato anokwikwidza anokurudzirwa kuti musarudzo atambire vanhu vanodiwa nevanhu kwete vanodiwa nebato. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanokurudzira veruzhinji kuti vatsigire mabhiri ekupa varuzhinji kodzero dzokuvhota dzakakwana. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.